Vachita ura mshire mekuparuwa kuchinyurwa chavoche Sub-Saharan Africa Death Penalty Report mumwe mshandiwe ku Amnesty International va Lloyd Kufea vati vanhu vari kutongerwa rufu muZimbabwe vari kuderera zvakanyanya uye mugore ra2017 vanhu gumi nemumwe chete ndovakapiwa mutongo uyu nekuda kweshanduko yemubumbiro remutemo yenyika inodzivirira madzimai vechidiki nevakurisa kupiwa mutongo uyu.
2017 aringwanga panga pane 11 kuva mutongo wedeath penalty zvinoenda zvichireducika nekuti ukatasa constitution yedu iko zvino achabvumidza kuti mukuru ane makore akadarika 70 years kana kuti mudzimai kana kuti mwana ane makore ari pasi pe21 achabvumidzwa kupiwa mutongo wedeath penalty. Saka ndozvaita kuti namba iyo idzikire yevanhu vari kuita vari kupiwa mutongo wedeath penalty.
Vakuvheya vanotiwo chishuviro cheAmnesty International ndechekuti mutongo werufu ubviswe zvachose muZimbabwe.
Chishuviro chedu seAmnesty International ndechekuti madeath penalties ese achinjwe kuita life imprisonment. Takamirira kuti mutongo iwoyo ubviswe zvachose.
Vakubveya vanoti sangano ravo rine chivimbo chekuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa ine chido chekubvisa mutongo uyu nekudaro vachange vachisangana nemutungamiriri wenyika mwedzi uno kuti vakurukure nezvenyaya iyi.
Asati tava napresident asi tichida kutotaura napresident takatoisisa tsama yekuti tisangane navo mwedzi uno uye naminister of justice tioda kuti tisangane navo kuti mwedzi uno nenyaya yedeath penalty iyoyo nekuti tiri kuona paine mukana wekuti dzimweni dzenguva hurumende ichabvisa mutongo iwoyo nekuti sekuziva kwenu president Mnangagwa avafarire death penalty vada kutobvisa kuti death penalty dai yabviswa pamabhokisi emutemo emuZimbabwe.
Amnesty International inoti munyika dzemusub-Saharan Africa Botswana ndiyo inonyanyopa mutongo werufu zvakanyanya. Inotiwo vanenge vaita mhosva vanofanirwa kupiwa mukana wekugadzirisa mhosva dzavo kwete kuurayiwa. Sangano iri rinotiwo nyika dzakadai seZimbabwe dzine mutongo werufu asi dzisingaurayi dzinotambudza zvakanyanya vanopiwa mutongo uyu sezvo vanenge vachingofunga kuti vachaurayiwa rini. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Patricia Mudabigwa.